Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zviita 29, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Vakambomiswa basa sameya veHarare vaJacob Mafume voramba vari muchirongo zvichitevera kusende kwaparutivi kwemutongo wechikumbiro chavo chekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
National Council yakavumirana zvinhu zvakawanda. But yakavumirana kuti Congress iyi haina kufamba zvakanaka. Panga pane violence too much. And then National Council also deliberated on a lot of things. But manje Professor Maduku, our top legal counsel, andifonera zvikanzi aivapoke chimbomira kutaura nema resolutions National Council nekuti ndiri kutaurisana ne leadership and then muchataura ma resolutions later.
Kunetsana kuenderera mberi mubato reMDCT zvichitevera Congress yechimbi-chimbi yakaitwa nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yave nevanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevana kana kuti 354 vafa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nechirwere ichi nezuro wekare. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi manomwe nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakabatwa ava vanhu vagara vari munyika. Vaviri vachinzi vakabva kuSouth Africa, vamwe vaviri vachinzi vakabva kuMozambique. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nezvitatu nezana nemakumi mana nevasere kana kuti 13,148. Kusvika pari zvino vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava vanhu zviuru gumi nemazana manomwe nevashanu kana kuti 10,705. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 2,089. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboyegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti danho rakatorwa nenyika yeSouth Africa nezuro usiku rekudzorera nyika pachinhano chetatu kana kuti level 3 lockdown senzira yekudzivirira kuparadzirwa kwechirwere cheCOVID-19. Idanho rakakosha zvikuru sezvo richabatsira mukurwisana nedenda ranetsa pasi rose iri uye vanotarisirawo kuti Zimbabwe ichatorawo danho rakadaro nekukasika pachitariswa kufambidzana kuri pakati pevanhu venyika mbiri idzi. Nezuro manheru mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakazivisa kuti kutanga pakati peusiku hwapfuura nyika yavo yakange yave kudzokera palockdown level 3 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Pasi pemutemo mutsva uyu kuungana kwevanhu mungave muzvivakwa kana panze hakuchabvumidzwi. Vanhu vave kungobvumidzwa kuungana parufu asi vasingadariki makumi mashanu uye vanhu havachabvumidzwa kufamba-famba pakati penguva dza9 manheru kusvika nenguva dza6 dzemangwanani. Kutengeswa kwedoro kwambomiswa uyewo vanhu vave kumanikidzwa kupfeka zvinovhara miromo nemhino kana kuti maface mask. South Africa ndiyo nyika muAfrica yose ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19. Dr. Madzorera vanoti kurambidzwa kufamba-famba kwevanhu muSouth Africa kunogona kubatsirawo sezvo vanhu vakawanda vanga vachingopinda nekubuda muZimbabwe zvisina tsarukano. Ngatizive vachitsanangura.
Ndinoona kuti President Ramaphosa zvakanaka pakudzosera nyika yavo palevel 3. Tinotova kwidziridza matano okudzivirira chirwere cheCOVID-19 ichi. Pane zvakawanda zviri kuitika kuSouth Africa, manhamba acho ari kuramba achingokwira. Uyezve takunzwa kuti kwava neimwe strain yeCOVID-19 yakasiyana neyambenge iripo. Kureva kuti patova neimwe strain yatanga patsva kurwarisa vanhu. Ingozi huru iyoyo. Saka kumbowedzera matano vaita zvakanaka, vachadzivirira nyangwe isu vana veZimbabwe, nokuti vanenge vamisa kufamba famba kwakanyanya kuSouth Africa ikoko kwevanhu. Even vachiuya kuZimbabwe,
South Africa yakatora matanho yaZimbabwe isina zvairi kutora, panogona kuremera Zimbabwe pane remangwana. Tingaona hurumende ichitora matanho here?
Indiona kuti hurumende yedu inotofanira kutosunga dzisimbe itore matanho akasimba, kunyanya paborder control. Vanhu ngavarege kunyanya kufamba vachibva kuSouth Africa vachiuya kunoko, nokuti toziva kuti huwandu hwevanhu vane chirwere kuSouth Africa hwati wandei, uyezve vane mamastrain atogona kunge tisati tava nawo muno. Hatizivi nokuti hatisi kutesta uye hatisi kucheka genetics dzemastrains atinawo. Saka ngatidzivirirei kuti tisavana utachiona ihwohwo. Ndakaona kuBritain vachikombena kuti zvachionawo kuSouth Africa hwatovako kuBritain. Saka isu tofanira kuwedzera level yecontrol yedu. Pari zvino muZimbabwe ndogona kutoti hapana kana any level yecontrol iripo. Handofunga tiri palevel 0 chaipo. Kana tichifamba murokesheni muchiona zviri kuitika, kusangana kuita vanhu. Tikatarisa zvino musangano wakaitiwa naiye president aripo kuBuruwayo marimwe zuva ayo. Wainyadzisa nokuti pasina social distancing, vanhu vanga vasina kupfeka mamasi zvakanaka. Mukuru wenyika aripo ari kuadresa chita chakadero. Iexample yerudzi yavaipa kunyika panyaya yekukontrola COVID-19.
Totarisawo nyaya yedzidziso. Muri kuona here vana veZimbabwe vachiri kuwana dzidziso pamusoro pekuipa kwechirwere ichi? Tichiona zvamuri kutaura izvozvo zvekuti vanhu havasi kuteera mitemo yekuzvichengetedza.
Vanhu vanoita zvavanoona tichiita isu vatungamiri. Saka dzidziso yekutanga ndeyekuti vatungamiri ngatiradzidze vanhu gwara. Pakaitika funeral yeZANU-PF ngationei vanhu vachiuya vari vashoma sevakanyorwa mumutemo, vachiitwa social distancing, vanhu vakapfeka mamask. Zvino kana vanhu vanotitungamirira vachiungana vari 1000, hapana dzidziso nyange mukakuma mukadini paredio kana patv, hazvina zvazvinobetsera. Isi tongoita zvatiri kuona.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboyegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Mutauriri wechimwe chikwata cheMDCT vakalepani Pugeni vanoti komiti yepamusoro yebato ravo yabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda paCongress yeChimbi Chimbi yakasarudza vaDouglas Monzora semutungamiri mutsva webato. Asi vaMonzora vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura navatori venhaume Harare, vaPugeni vati komiti yavo yepamusoro yeNational Council yakaita musangano nezuro ikabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda musarudzo dzemusi wesvondo. Pakasarudzwa vaDouglas Monzora kuti vatore chinzvimbo chemutungamiriri webato zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai. VaPugeni vati komiti yavo yakatsoropodza kubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navaMonzora pamwe nekurohwa mbama kunonzi kwakaitwa vanga vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato. Congress iyi isati yaitwa, Muzvare Tokozani Kupe nomwe wevechidiki vaive paCongress iyi uyo asati asungwa.
National Council yakavhumirana zvinhu zvakawanda, but yakavhumirana kuti Congress iyi haina kufamba zvakanaka, panga pane violence too much, and then National Council also deliberated on a lot of things. But manje Professor Maduku, our top legal counsel, andifonera zvikanzi aivapugeni chimbomira kutaura nemaresolutions eNational Council, nekuti ndiri kutaurisana neleadership and then muchataura maresolutions later.
VaPugeni vachimusangano uyu wakaitwa pamasaisai eInternet, vaMonzora vasipo, wakapindwa nevanhu vashomanana sezvo vachiti musangano uyu wakashevedzerwa zvechimbi chimbi naMuzvare Kupe. Asi vaMonzora vati zviri kutaurwa navaPugeni hazvina musoro sezvo vachiti musangano weNational Council yebato ravo hausati waitwa. VaMonzora vati zvakabuda musarudzo hapana chachinja uye vave kutogadzira kuti bato ravo rofamba sei zvichienda mberi. vamonzora avo vanoti vakakunda zviri pachena vati vave kutotarisira kuti Congress isiri yechimbi chimbi iitwe mushure memwedzi mitanhatu kuitira kuti vagowana nguva yekugadzirira sarudzo dzemuna 2023.
Ikarariro yedu kuti extraordinary Congress tiri kuita muna June 6 months kubva pamwedzi unowu. Vana veMDC vovotera vanhu vavanoda kubva kubranch ward, district, province kusvika kunational kwacho. Saka tichatanga chirongwa ichi muna June. Tuda kuti tikaita muna June asi June vandiri kutaura uyu ipfungwa dzangu tichadaidza national executive ne national council. Asi ndichadzipa proposal yekuti June 6 months sorry tobva taita Congress yedu muna June imo.
Vapugeni vati pari zvino vasvitsa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzeCongress iyi kumagweta avo kuti vaone matanho ekutora. Congress yechimbi chimbi iyi yakaitwa nesvondo zvitevera mutongo wedare repamusoro reSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDC. Dare iri rakati kusarudzwa kwakanga kwaitwa muzvare kupe paCongress yavakaita kwainge kusiri pamutemo, rikati bato iri ridzokere paranga riri muna 2004. Izvo zvakapa kuti muzvare kupe vafanobata matomu kudzamara Congress yekutsvaga chatsiva vatsvangira yaitwa. Asi vachamisa avo vave kutungamira MDC Alliance vanoti vakatoita Congress yavo kare kugweru gore rapera mutongo uyu usati wabuditswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Harare vaJacob Mafume avakamiswa basa nezuro negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vacharamba vari mutirongo mushure mekunge dare repamusoro rasendeka parutivi mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekunzwa kubva kumativi ese panyaya iyi, Justice Benjamin Chikowero vati vanoda nguva yekuzeya zvabuda mudare, nekudaro vasendeka parutivi mutongo wavo panyaya iyi. Gweta ravaMafume vatonderai Bhatasara vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti mutongo panyaya iyi uchapiwa nekukasika.
Panguva hatizive, zvinotoda ivo judge. Isusu maziviro edu atinoziva ndekuti nyaya dzine chekuita ne liberty kana kuti kusununguka kwemunhu kazhinji kazhinji dzinowanzotongwa nechimbi chimbi, saka tinongohopawo kuti ndo zvichaitika.
VaMafume vakakwidza nyaya yavo kudare iri vachitsutsumwa nemutongo wakapiwa nedare ramagistrate wekuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa. VaMafume vanonzi vakapindira pakuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvadzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Muvhuti. Mutongi wedare Vangoni Nduna vakati VaMafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Izvi zvinotevera ufakazi hwakapiwa nemumwe mufakazi panyaya iyi vaEdgar Dzeonye wekuti VaMafume vainge vaedza kuvapa zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kuti vape ufakazi hwakanaka panyaya yavo. Asi VaMafume vari kuti zvese izvi manyepo, vachiti havana kutombosangana nemufakazi uyu uye kunyange pavakasungwa vachinzi vaiedza kumupa churu chemadhora ekuAmerica vakawanikwa vaine madhora 65 chete. Sachigaro MDC Alliance webato ravaMafume muHarare vaWellington Chikombo vati havasi kufara kuti VaMafume vari kuramba vari mutirongo vachiti nyaya yavo ngaitongwe nekukasika.
Tinoona sekunge mukuru weguta wopika achipikira mhosva isati yatongwa. Kana mupomerwi aine mhaka, vafakazi ngavafakazi vachipacha pupu umbowo nereururo yekuti mukuru weguta akadya mafondokoto, nekuti mutemo unofanira kuva iyo ndiyo maenzaniso. Chengaoseka mapodza hakuna risina mhodzi, zvisinei kuti wabuda umba mani pasina murefu anodya zvavapfupi kana ana pechko nevhu nenyaya dzake dzekure.
Zvichakadai, kanzuru yeHarare yaita musangano wekutsvaga munhu achasanobata chinzvimbo chameya weguta zvichitevera kusungwa kwavaMafume makanzuro apinda musangano uyu azoita chisungo chekuti vasichuwa Mtizwa vasangobata chinzvimbo chameya. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vabata matomu ameya weHarare.
Ndikutarisira kuti kanzuru itange kufamba hongu tanga tine matambudziko atinawo, asi tinoda kuti tibatane semhuri tigadzirise guta redu ridzokerere paranga riri pekutanga.
Makanzura gumi nemumwe chete ndiwo apinda mumusangano wanhasi, asi pachidiwa makanzura gumi nemanomwe kuti paitwe chisungo chiri pamutemo. Kanzuru yeHarare yasara nemakanzura gumi nemapfumbamwe chete. Vamwe vakasungwa, vamwe vakadzingwa basa nekuda kwemakakatanwa ari muzvikwata zveMTC, uye vamwe vakafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika muAmerica. Mupurisa wechichena Adam Coy, uyo anoshandira mudunhu reOhio, akadzingwa basa nezuro mushure mekunge zvaonekwa kuti akapfura akauraya murume wechitema Andre Hill, uyo ainge akabata nharembozha yake asi akatadza kumubatsira. Koi ari kuferefetwa nenyaya iyi. Dare reparamende remuAmerica rakavhotera mitemo miviri nezuro, richitanga nekuvhotera mutemo wekuwedzera mari dzekuti vanhu vabatsirikane nguva yeCovid-19, mari iyi ichikwira kusvika pazviuru zviviri pacheki inopiwa munhu. Mumwe mutemo wakavhoterwa ndewekurasa mutemo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump, avakanga varamba kutambira bhiri remutemo unosungira kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika riwane mari yekushandisa. Gavhuna veCalifornia vaGavin Newsom vakayambira vanhu vemudunhu ravo kuti vagare vakangwarira kukwira kwechirwere cheCovid-19 zvichitevera kushanya kuri kuita vanhu munguva yezororo rekisimusi negore idzva. Yambiro iyi inoitika panguva iyo uwandu hwevanhu vari kuenda muzvipatara huri kukwira mushure mekubatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti ine tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchakwira muna 2021, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira gore rinouya. Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti
hongu tiri kutarisira kuti economy nekushanda kwemakambani nemaindustry zvingasimukira gore ra2021. Tichitarisa atinoti maeconomic indicators, tiri kuona kuti exchange rate iri stable, tichionawo zvakare kuti inflation iri kudzika, tichionawo zvakare kuti pangangoita mikana ingangobuda muNational Development Strategy number 1. Tiri kufunga kuti zvikafamba semarongerwa zvakaitwa nezviri muplan, tinofunga kuti maindustry nemakambani angangoti simukei.
Asi vayambirawo kuti
COVID-19 ndiyo ingangokonzera a further disruption kune zviri positive zvatiri kuona. Tinofunga kuti dei nyaya yemavaccine yakasika kurongwa nezvayo kuitira kuti vanhu vadziiririke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati pane zvakawanda zvinofanira kuti zviitike kuti upfumi hukwirire.
Chekutanga kunaya kwemvura. Takawane mvura yakanaka zvichaita kuti agricultural sector yedu iwandudzike. Agriculture yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti economy yese iwandudzike uye nge ichikura. Uyewo zvakare yatingati evolution pachirungu, vanhu mafambiro achaita denda reCovid-19 achadetermine zvakare upfumi hwenyika mugore ra2021.
Dr. Chitambara vayambirawo kuti
mvura yakanaya zvakanaka sezvatiri kunzwa kuti zvinogona kuitika. Hongu pano possibility kuti panogona kuita mafloods, pane cyclone imbenge ichitaurwa. Takasaita ine mafloods anoparadza. Mvura yakanaya zvakanaka, tinoona upfumi gore rinoya huchisimukira.
Imwe nyanzvi munyadzezvo upfumi vaVictor Boroma vanotiwo
tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchasimukira muna 2021 inonzwisisika nekuda kwezvikonzero zvakati wandei. Sekuti magetsi ave kuwanika zviri nyore munyika yese tichifananidza nemawanikirwo aitwa muna 2019. Izvo zvinosimudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika. Uyewo nyika yese yave kushandisa zviri pachena dhora rekuAmerica kana rand rekusouth Africa mukutengesa zvinhu, iyo inozikanwa nekuti multi-currency system. Mari idzi dzine uremu uyewo dzine kugadzikana kunobatsira vemabhizimusi kutengesa zvinhu zvavo pasina kurasikirwa nemari.
Asi vati havo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kugadziriswa.
Izvi zvinhu zvakaita sekubhadhara vashandi vehurumende mari dzinovakwanira, kujekesa mari dziri mumabhanga ayo anonzi manostro accounts kana manostro balances, kuva nechirango pakugadzira mari munyika iyo inonzi pachirungu discipline on money printing, kugadzirisa gwara rekufamba kwemari dzinobuda kunze kuvaredzi vemabhizimusi vari muno iyo inonzi pachirungu repatriation of dividends.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chiri kuratidza hacho kuti upfumi huchakwirira gore rinouya.
Minister of Finance vaitarisira kuti upfumi huchasimukira nezvidimbu zvinomwe kana zvinomwe nechidimbu kubva muzana. Asi tirikuona makambani ari kufarwa, tirikuona bhizinesi rakadzikira, saka hapana zviratidzo pari zvino kunze pamwe kwezvinozivikanwa nehurumende zvatisingaoni kunoko. Zviri kuratidza kuti upfumi ihwohwo hunokwanisa kuendera mberi muna 2021.
Vamwe vanoti havo Zimbabwe ine mukana wakakura wekusimudzira upfumi, asi nyaya yekutonga nedemo uye uori ndizvo zvapa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama zvinhu zvichiita madamburakata mutariko wekumahosteri. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vechidiki vanoti gore ra2020 harina kuvafambira zvakanaka, izvo zvakakonzerwa nekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Mumwe ane maonero aya mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe vaAshton Bumira, avaudza Mike Hove weStudio 7 nezvematambudziko avo.
2020 gore ratakaona kuuya kwechirwere cheCovid. Kuda kwechirwere ichi rakabuditsa pachena uori nevatungamiriri wedu. Takaona rubetsero rwakawanda rwuchibva kune nyika dzakawanda, rubetsero rwemari yekunze kwenyika anova maUS dollars. Takaona utsotsi kubva even kumakurukota ehurumende vachitora matenders anova ekuprovhaidha zvaidiwa kupiwa vanhu kuti vange vachibetserekana nedenda rakanga rapinda iri. Izvi zvakazosvika pakutodzingwa basa kweaiva mutungamiriri gurukota rezveutano. Tikada kutarisa pamamiriro ekodzero even kune avo vanoshanda vachiita zvekodzero vakawanda gore ra2020 takaona vachisungwa vachinzi imi muri kutyora zvakanga zvaiswa nehurumende kuti zvoni zvisaita kuti chirwere checovid chinge chichiramba chichipararira. Kunyangwe hurumende yaikoshesa kuti chirwere chisapararira, asi takaona kuti yakanga yototorawo mukana wekutoshungurudza vanoavo vanoita zvematongerwo enyika neavo vanoshanda vari mumasangano akazvimirira ega vakaita sesu isu. Takange tototagetwawo kunzi mukangoda kuti mutaure chete mutonzi aiwa matyora mutemo.
Zvino sezvo taakupinda mugore idzva ra2021, ndeapi mazwi amungada kupa kune hurumende?
Zvandingangoda kutaura ndezvekuti maonero andinoita ini sechidiki ndeyekuti kana vatungamiri ava vachinge vasarudzwa, kana vachinge vasarudzwa sokuti munhu ava president, munhu ava kana MP, munhu ava kana kansela, hauchamirira zvido zvebato rako chete. Angava maprogramu aunenge uchiita atoo maprogramu enyika. Mapato aya asati avepo, mapato akangouya Zimbabwe iripo. Saka mapato aya zvinotoreva izvo kuti tiri maZimbabweans pakutanga, tisati tataura zvekuti ZANU-PF kana kuti MDC, we are Zimbabwe.
Zvii zvingaitwa nevechidiki mukugadzirisa nyaya idzi dzatabata kunze kwongomirira hurumende kuti ivabatsire?
Kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichikwanisa kushanda kuti nyika ive ine budiriro, vanoda information, vanoda kudzidziswa. Pasina information panonetsa. For example, nyaya dzekodzero, nyaya idzi inyaya dzirimo mubumbiro redu rakanyorwa makore mashomana apfuura. Saka kurudziro yangu ndeyekuti 2020 maorganizations anoshanda munharaunda ndatiwanei nguva yatinodzidzisa vanhu nekuda kwekodzero dzavo.
Avanga vari vaAshton Bumira vanove mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe vari parunare naMike Hove weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yazivisa kuti vatambi vapfumbamwe vari mukamba yemaWarriors vavanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Anotaura akamirira ZIFA vatorisani gwesera vati vatambi ava vagariswa pavo vega kuchitedzwa mitemo ye World Health Organization inoenderana nechirwere cheCOVID-19. Vagwesela vati vazivisa veConfederation of African Football pamwe neve Sports and Recreation Commission nezvidambudziko ravasangana naro.
Vesangano reZimbabwe Football Association vada kuzivisai kuti takaita matest emaplayers avo vari kugadzirira mutambo wemachan finals nezuro musi wa 28 December pano paHarare. Zvichibvira avo maplayers anga abva kuChristmas, takaita mbotoaenda kuChristmas. Saka pavakadzoka takavaita matest ecoronavirus, takaona kuti maplayers aya 9 akabatwa necorona. Nenyaya yekuti korona chirwere chinorwadza ende chirwere chinotyisa, takatevera zvinotaurwa neWorld Health Organization kuti tipinze maplayers aya muquarantine. Takabva tavazivisa tikati vanofanira kuzivisa mhuri dzavo nevavo vavakasangana navo vatinoti pachirungu macontacts kuti vasangana nechirwere ichi. Takazivisawo hurumende, takazivisa through SRC, tikazivisawo City Health Department kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tikabva tazivisawo weConference of African Football, CAF, ava vari kuorganiza tournament iyi kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Tichazokuzivisai mu
vagwesela vati vatambi ava vakumbirwa kuti vazivise hama dzavo neavo vavakasangana navo kuti vaongororwe kuti havanawo here kubatwa neutachiona uhu. Chikwata cheZimbabwe chiri mukamba ichi chiri kugadzirira makundano eAfrican Nations Championships kana kuti CHAN, ayo ari kutanga musi wa 16 ndira achipera musi wa 7 kukadzi muCameroon. Vagwesela vati ZIFA yabvumisa gadziriro yechikwata ichi yakamirira kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Kumakundano eChan, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neCameroon, Burkina Faso neMali. Kubvira muna 2009 apo makundano aya akavambwa, Zimbabwe haisati yambopinda munharaunda yechipiri. Kunyange hazvo mukamba makamira zvakadai, manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vari kutarisira zviri nani kubva kuMaurias pane zvavanga vachiita makore akare kumakundano eChan.
Tirikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Chikwata cheZimbabwe chiri kufanira kusimuka musi wa 10 ndira chakananga kuCameroon kumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki pamusoro pezvavakasangana nazvo mugore ra2020. Pane chakanaka chakabuda here gore rino? Muri Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vakambomiswa basa sameya veHarare vaJacob Mafume voramba vari muchirongo zvichitevera kusiendekwa parutivi kwemutongo wechikumbiro chavo chekuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kunetsana kuenderera mberi muMDCT zvichitevera Kongresi yechimbi chimbi yakaitwa nemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.